Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 Gumiguru 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano Remen of Vela, Purpose and Vision rinoti rabatana nemapurisa mukurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti bhiri reElectoral Amendment Bill rine zvakanaka kana zvarinonzi rive zvikatevedzerwa. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishandisa vana zvinenge zvechibharo zvisingatenderwi nenyika dzepasi rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varume vanobva kumakereke akasiyana siyana, Remen of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV, rinoti rabatana nemapurisa mukurwisana nekuparwa kwemhosva uye kurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki muZimbabwe. Svondo rapera, sangano iri rakabatana nemapurisa munharaunda yeChitungwiza mukupa ruzivo pamusoro pekushata kwekushandiswa kwezvinodhaka kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nemapurisa muChitungwiza. Sangano rebodi reMVPV, Bishop Norman Nehemiah Musiwa, vanoti sangano ravo riri mubishi rekugadzirisa chimwe chivakwa charo chiri mumusha weChitungwiza kuti chishandiswe semusha kuchange uchichengeterwa vana vanenge vachipona kubva mukushandisa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naBishop Masiwa.
Isu tinotarisira nyika yakanunurwa pakushandiswa kwezvinodhaka. Kutsigira kwedu tine donzo rokurwisana nezvinodhaka seboka revarume, kudzidzisa vana kuva vakarongeka, mumwe nomumwe aine chinangwa cheupenyu chaanotevera chakanyorwa pasi chavanoti muchirungu personal mission statement, chiri kutogadzira muzinda watinounganidza vana vakuru navadiki vese nedonzo rokuti vechikuru vazvipirivo kudzidzisa vana kudzimba ikokoko, ivo vana vachigamuchira dzidziso navamwewo vakuru vachitambirawo kudzidziswa kana vari vanga vaenda pakushandisa zvinodhaka nenzira isina kururama.
Zvii zvamungati zviri kukonzera kukwira kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka mune vechidiki?
Zvinhu zvakafanana nokugarira maoko nepfungwa, kushaya dzidziso kubva kumhuri sezvo mhuri dzapararana nenzira yakaipa kwazvo, kuteverawo gundamusaira revezera yaya vanoti peer pressure, kushomeka kwamabasa nezvimwe zvezvikonzero zvaita kuti vana vechidiki vaite nhange mutange kune zvinodhaka.
Panga paine kurwiswa here kwedambudziko iri pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka izvo?
Panga pakaita kuvirara kudivi ravarume savabereki namasangano akazvimiririra anga akaitawo sokuneta. Hurumende ndiyo yanga ichimiramira zvayo, asi yanga ichitangira pakutorwisana nemhosva. Zvino masangano akaita seimmigration, mapurisa namasangano akazvimiririra, kana ivava vakabatana vakati garira noko garira noko, izvi zvinozokonzera kuti kunyange kupinda kwezvinodhaka munyika kunoshomeka. Kwazvinenge zvichishandiswa kunenge kuine maziso akasunura achiona kuti vana vanoitei, nerimwewo divi ivo vana vachidzidziswa kuronga upenyu nokusimukira maringe nezvavangoronga kwavanenge vari. Nyika yeZimbabwe iyi inevhu, zvokuti tinozokomborena zvedu kuti hurumende yatiregerera asi isu tambomira mira kwatinenge tiri.
Matambudziko api amungati ari kukonzerwa nekushandiswa kwezvinodhaka?
Vechidiki vari kukundikana kuzvidzora kana vabatwa nezvinodhaka izvi. Ndipo patinozoona pavanoita dzimhosva dzinosanganisa kuba, kuponda chaiko nokupana nhumbu pasina kana urongwa kana kuroorana. Vamwe vavo havachina kana ramangwana nokuti nepfungwa dzavo dzatopambana dzarasika. Vamwe vaakutopenga, vamwe vari kutoiswa kunzvimbo dziya dzamapenzi kuburikidza nokushandisa zvinodhaka izvi.
Pane mukana here wekubudirira kuumisa dambudziko rezvinodhaka uye zvii zvamuri kuitawo imi sesangano panyaya iyi?
Mukana wokubudirira senyika uripo chose kana mapoka atatichireva aya akabatana. Asi regai nditaure ndichiti panoda kushinga, panoda kuzvipira zvakanyanya, panotoda kuti nyaya iyi itangire mudzimba chaimo yozobatanidza mudzinharaunda kwatinoti kumagrassroots. Hurumende ngaizouya ichiwana isu takarongeka, youya ichitibatsira nokutitsigira urongwa hwatinenge taita samataurire atamboita pamusoro apo kuti isu tinotori mubishi kutogadzira nzvimbo munharaunda yatiri yechitungwiza kuti pave nenzvimbo yatinobatsira vana vatinenge toona vanenge vorasika tichiuya tichivadzidzisa. Izvi zvinobatsira zvikaitwa mukati menyika yose hurumende ichititsigira, handofunga tinowana zororo pamusoro pezvekushandiswa kwezvinodhaka nenzira isina kururama.
Avo vange vari sachigaro vebhodhi reMPPV, Bishop Norman Nehemiah Musiwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti bhiri reElectoral Amendment Bill, iro rakanzi nedare remakurukota ehurumende nezuro, ribvumidzwe kushandurwa kuti rive mutemo, rine zvakanaka kana zviri mukati maro zvikatevedzerwa. Kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau nezveurongwa uhu nemusi wechipiri. Bhiri iri rine chikamu chinobata vechidiki nemadzimai, rinobatawo gwara rekutora kana nhengo dziri mukukwidza musarudzo dzichida kudzima mazita adzo musarudzo. Rinobatawo nyaya yezvitupa zvinobvumirwa kushandiswa nezvizvarwa zvinenge zvichida kupinda musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTshwane University kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Hongu Mantsvanga vatura mashoko avatura musure mekuitwa kwecabinet inodedzerwa kuti cabinet briefing. Chimwe chavataura nezvacho ndiwo mutemo unoenderana nekufambiswa kwesarudzo yatingati Electoral Amendment Bill chapter 213. Zvinhu zvavatarisa zvoda kuchinjwa pamutemo uyu inyaya yekuti vanhu vanenge vati vada kupinda musarudzo zvii zvavanofanira kuita kana vasade kupinda musarudzo, uye vanopuwa mazuva akawanda sei kana tunguva yakawanda sei kana vari kuda kubuda musarudzo idzodzo. Asi chimwewo chavaita inyaya yechidimbu chevechidiki vari kufanira kunge vachisarudzwa nechidimbu chemadzimai. Imwewo nyaya ndenyaya yatingati yezvemaidentity documents. Zvinhu zvavari kutaura hongu zvakakosha, asi chakangangoti chingange chine uremu zvakanyanya ndiyo nyaya chidimbu che madzimai nechidimbu che vadidiki dzimwe nyaya dzavataura handione kukosha kwadzo zvakanyanya.
Pachikamu chevechidiki nemadzimai pamabata apo pambenge pakamira sei kumashure uko vanga vachimanikidzwa kuita vashoma here kana kuti kwakuri kutoshaikwawo zvako kwevechidiki kana vechidzimai vanodawo kukwikwidza musarudzo?
Kumashure uko zvasiri kunyatsonzwisika kuti zvakanyatsomira sei, asi apa mutemo wakuchinyatso tonongodza uchinyatsotaura kuti zvikamu zvikamu 30% kubva muzana vanofanira kunge vari madzimai nezvimwe chimwe chikamuwo chinofanira kunge chiri vechidiki. Saka iye zvinoizvi zvaakunyatsoiswa pamutemo zvichifanira kutevedzerwa saizvozvo.
Ndingadawo kutarisa kuti zvichange zvichizoreva kuti vave kumanikidzirwa vezvematongerwo enyika kuti vave nechikamu chiri kutarisirwa ichocho chevechidiki nechevanhukadzi, nyangwe kuchiita sekusina vanosvika kuzvikamu izvozvo vanoda kukwikwidza.
Ndokunda ndoo zvaakutoitika ipapa pavazininga. Mapato anenge ezvematongerwo enyika anenge achikwikwidza aakutomanikidzwa nemutemo kuti pane vanokwikwidza vavachaunza pange paine zvikamu zvevechidiki nezvemadzimai. Nekuti nyaya inonetsa vazininga ndeyekuti dai zvikasiyiwa zvisina kudaro vemapato ezvematongerwo enyika vanongogumisira vati hakuna vechidiki varoda kukwikwidza, votizve hakuna madzimai aroda kukwikwidza. Zvoramba zvichingosiya vechidiki vari kunze kwezvematongerwo enyika uye madzimai ari kunze kwezvematongerwo enyika. Isu tichiona kuti munyika vanhu vakawanda ndivo vechidiki uye ndivo madzimai.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTshwane University muzvinafundo reKimukonza vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Gwaro rakabudiswa nebazi rinoona nezvevashandi muAmerica rinoti Zimbabwe haina zvakawanda zvairi kuita mukupedza dambudziko rekushanda kwevana vadiki. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro iri, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rePublic Affairs Office pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Meg Riggs, vati gwaro iri rakabudisa pachena kuti Zimbabwe yakavhiringidza masangano evashandi mukuongorora kushandiswa kwaiitwa vana vadiki pane rimwe purazi iro risina kudomwa nezita.
High-level officials within the government of Zimbabwe and the ruling party interfered with a delegation representing workers and civil society organizations to investigate concerns of child labor occurring at a commercial farm.
Vanhu vakuru muhurumende nemubato rezanupf vakavhiringidza ongororo yaiitwa nevashandi nemasangano akazvimirira mukuongorora kushandiswa kwaiita vana pane rimwe purazi.
Amai Riggs vatiwo ongororo yakaitwa inoratidza kuti vana muZimbabwe vari kushandiswa zvakanyanya kusanganisira mune zvekurima nzimbe, kufodya pamwe nekuitiswa zvechipfambi.
Children in Zimbabwe are subjected to the worst forms of child labor, including in commercial sexual exploitation, sometimes as a result of human trafficking, in forced labor in mines and on farms. Children are also engaged in child labor in agriculture, including the harvesting of sugarcane and tobacco.
Vana muZimbabwe vari kushandiswa zvakanyanyisa kusanganisira kuitiswa upfambi nekuda kwehuman trafficking dzimwe nguva. Vana vanoshandiswa mune zvemugodhi, mune zvekurima kusanganisira kunzimbe nekufodya.
Gwaro irinotiwo zvikamu 42 kubva muzana zvevana vari pakati pemakore manomwe kusvika pagumi nemana vaishanda panguva imweyo vachiendawo kuchikoro. Zvakabudawo mugwaro iri kuti zvikamu 40 kubva muzana zvevana vari pakati pemakore mashanu negumi nemana vaishandisiwawo. Gwaro iri rinotiwo kusamira zvakanaka kwoupfumi munyika kunoitawo kuti vana vemuZimbabwe vava panjodzi huru yekuzvishandira kana kumanikidzwa kushanda. Rinotiwo vana vari pamiganhu yenyika vanomanikidzwawo kuenda kune dzimwe nyika dzakadai seSouth Africa, Mozambique neZambia vachishandiswa kuita zvepabonde. Zimbabwe inonzi mugwaro iri ine mimwe mitemo inodzivirira kushandiswa kwevana vadiki, asi haisi kushandiswa zvakazara, uyewo pane dzimwe nguva hakuna zvikwanisiro zvekuongorora kuti vana vadiki havasi kushandiswa here. Munyori mbazi runoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vachida kutanga vaverenga gwaro iri vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi imwe nyanzvi mune zvekushanda nekushandirwa variwo zvakare munyori wevashandi muboka revechidiki mudunhu reHarare veCitizens Coalition for Change vatapiwa macheka vati zvaburiswa negwaro iri ndezvechokwadi.
Zvavari kutaura ndo zviri paground chaipo chaipo zvimwe zvachona zvakanyanyisisa kana zvisiri kutodarikidza. Nekuti tikutarisa kuti mumapurazi umomo takanyatsomutarisa takapinda kumapeto peto mumapurazi kana imo mutuzetuze machona kuti tikuona kuti vana vari kushandiswa mumapurazi anoitwa nezveforgi vachibatiswa machemicals, mutemo wenyika wachona pachawo uripo hausi kutotedza. Enge mutemo wenyika hausi kunyatsobuditsa pachena kuti inonzi child labor yachona ndei.
Vamacheka vatiwo Zimbabwe inofanira kugadzirisa mamiriro ezveupfumi senzira yekudzivirirawo kushandiswa kuvana vadiki.
Kuti vanhu vaende kumabasa vane ma18 years. Yapedza kudaro yoiswa mutemo inonyatsobata vaya vanotsvenyerira vana kungovashandisa yaitwa kuti iyo forced labor kuti vape sentence iri deterrent yakanyanyisisa. Vatangire pa 10 years. Hurumende yambofamba imo mumapurazi machona ichinoona kuti zvakanyatsomira sei, nekuti pamwe pavari kutarisa vari kutarisa mumaguta, vari kupiwa mamainzi ava, vari kuita zvavari kuita, vari kushandisa cheap labor, havasi kuda kubhadhira mari dzakawanda nekuti mataxes akawanda. Dai hurumende yakwanisa kugadzira upfumi hwenyika kuti vana vasanyanyoda kuda kutonotsvaga chibasa chechikorokoza chachona, nekuti vanopedzisira varasikirwa neupenyu.
Amai Fiona Gandiwa Magaya vanoshandawo neZimbabwe Congress of Trade Unions vachiongorora nyaya dzekushandiswa kwevana vadiki vatsigirwo vachiti izvi ndo zviri kuitika muZimbabwe.
Taura kuti vana vari kunyanya kushandiswa zvakaomarara kunzvimbo dzakaita fanika kuvarimi agriculture, kutobako, kuvanorima nekukohwa fodya, kudomestic sector, vashandi vemudzimba. Kune vamwe vana vari kushanda mudzimba vari vadiki zvikuru, vamwe vanoshandiswa kunyange nehama dzavo nokuti vange nenge vakashaikirwa nevabereki vozoshandiswa vachinzi kukubatsira nokuti mubereki wako akapa, voshanda zvakaomarara vachishanda mabasa emudzimba.
Mutemo weZimbabwe unoti vana vanokwanisa kutanga kushanda vava nemakore 15 asi vachiita mabasa asina njodzi uye asingarwadzi. Asi mutemo uyu uri kuda kuvandudzwa, vamwe vachiti makore anofanirwa kukwidzwa kusvika pa10. Gwaro iri rinoti nyika dzakadai seSouth Africa neAngola ndedzimwe dzenyika dzemuAfrica dziri kuedza kupedza dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday varayiridzi vanoti vanoda kuti hurumende ipe bazi rezvedzidzo mari inoita zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% yebhajeti ra2023 vachiti mamiriro akaita nyaya dzedzidzo munyika akaipa zvikuru. MuNewsday makare hurumende inoti haisi kuzotenga gorosi kubva kunze kwenyika uye ichaongorora zvose zvekudya zvichatengwa kubva kunze kwenyika gore rinouya, ichiti pakaita gohwo guru munyika gore rino. MuHerald mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kutenga mavhoti nokubira musarudzo dzeCentral Committee yeZANU-PF hakubvumidzwi zvachose. ZANU-PF ichaita sarudzo idzi nemusi wemugovera zondo rino. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndanga ndichifunga kuti nyai rukunzi kune vanhu vano zvenge vachitikizidzirwa vachinziti hatigoni kunyora kuitira kuti mugobatsirwa kunyora kuzonovhota. Ndoona sekuti kudzivirira dambudziko irori rerigging yerudzungu kungoti munhu anenge ati haagoni kunyora ngaadzokere kumba. Haagoni kunyora, haazivi zvaari kuda kundoita imomo muballot box. Kana kutaura kuti kuvhota kwacho zvotora kutoti haatozivi kuti kuvhota zvoreva chii. Saka hazvishandi kuti munhu wakadaro ave unoisa vhoti yake nokuti haazivi zvaanoda. Zvikangonziva wese unenge ati haagoni kunyora ngaadzokere kumba zvingatibatsira chaizvo, nokuti ipapo pane pari kuitwa rigging yakashata vanhu vachiudzwa kunzi kana wava mukati muya kuti uzoti ndiriwo imwe pati isiri iyeye inenge ichitaura izvozvo uchadzokeri kumba unonokugara sei. Saka vese ivavo vanenge muzimbabwe mune vanhu vakadzidza vedu wei vana mbuya vana sekuru vakwegura ivava vanokwanisa kushandisa mafoni iwawa etachi yavo vachivereka mameseji evana vari kunze kwenyika kunzi matumirwa mahisa matumirwa maranzi votouya kumatowns vachiuya kuedza kumabhengi atoona kuti meseji yakauya iyi asi kana kwava kundovhota vonzi iti handigoni kuvhota handigoni kunyora. Aiwa aiwa kaunenge angoti haagoni kunyora ngaadzokere kumba.
Akana mabhodha kana achinge akavhurwa zvawo there is no need yekuti vangavhota vari kudhiaspora unless kana mabhodha achinge avharwa next year pana June kana naMay ipapo taizokwanisa kuti havandovhota. Saka bhodha raro riri open oda ngezvekuZimbabwe unoendako simbo.
Makadiko vashamarira Studio 7 inoitwa zvangu Samuel ndiri kuMidrand Johannesburg. Ndoda zvamutaura panyaya yemadiaspora kuti ari kutaurwa iwayo aingazitaurwa mumabeko muStudio 7 kuti akanaka asi zvaka pane umwe mukuru Danda Mularazi vakataura zvakanaka kuti ZANU-PF tikaipa mukana badzi wakadaro inowina. Saka ngatimbosiyana nezvemadiaspora tombozvionera tirimo kupede ipapo tinyatso kuona kuti zvinobirwa sei nokuda kwokuti kunze kumukaba mukana ZANU-PF inoita masviripiti ikatamba tisuka pa. Saka indosvikapata nguti dai tamboti tombodhila isusu vari mudhuze toenda sekutaura kwaaita toenda kumusha tondovhota nowandu wedu toona kuti vanotibira pano. Ndofunga kuti isitiri around tingawina tingatokwanisa kupfuura namba yevari yevangatovhotera ZANU-PF muzimbabwe imomo. Aita sei ndinisire mumugatoi.
Veduwe veduwe hapanawo zano ringabatsirwa ratingabatsirwa nawe narowo here nehurumende kwagutu kwamatarusuku kuwadhi 14 munyaya yemaperi atowanda maperi iwawo kudarika mbudzi nembwa nembwa otorya maperi acho otorya nehuku izvina akusvika pakurya vanhu tingararamawo here vakomana torarama seiwo tibatsireiwo tibatsireiwo kuti zvikara izvi zvionekwe kuti zvingaitwa sei hatichina mufaro.
Makadii makadii apo pamhuri yeZimbabwe apo muri sei muri sei tirikukumbirisawo kuti hamunawo here zvamunokwanisa kuita kuvanhu veccc yavo kuti vasaramba uri kuvhiringidzwa haba nemapurisa ayo dai makwanisa kumbotiitirawo fulani bhijano ti hapanawo kwamunokwanisa kutaurira here kuti vanhu ava vasaramba vachivhiringidzwa ba vachitadza kugarisika zvakanaka munyika mavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu kadzi muAfghanistan vari kuratidzira mumigwagwa vachiti vanoda kugara vakachengeteka uye vachiti vanoda kodzero dzavo dzekuenda kuchikoro. Kuratidzira uku uko kunonzi kuri kukurudzirwa nekuratidzira kuri kuitwa nevanhu kadzi muIran kwakatanga svondo rapera mushure mekurwiswa kwechimwe chikoro muguta reKabul pakafa vanhu vanopfuura makumi mashanu, vazhinji vavo vari vanhu kadzi. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakashanyira dunhu reFlorida iro rakashakadzwa nedutu mupengo Hurricane Ian pakafa vanhu vanopfuura zana. VaBiden vakati hurumende yavo ichabatsira vanhu vemudunhu iri nezvinodiwa zvose uye ichaona kuti vanhu vose vabuda mudambudziko rakakonzerwa pavari nedutu mupengo iri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekuenda muchadenga reNational Aeronautics and Space Administration rakabatana nekambani yeSpaceX nezuro chitatu rakaendesa vanhu vana muchadenga umo vachanogara kwemwedzi mishanu vari panzvimbo yeInternational Space Station vachiongorora zvakasiyana siyana. Vanhu vana ava vanoti amai Nicole Mann, mudzimai wokutanga kutungamirira chitundu museremusere, uye varizve munhu wekutanga wechirudzi chevagari vekutanga vemuAmerica kana kuti Native American, kwozotiwo vaJosh Kasada veAmerica, vaKoichi Wakata veJapan naamai Anna Kikina vekuRussia. Tabata vanongorora zvematongerwo enyika vaDen Moyo kuti tinzwe maonero avo.
Kwandiri chinhu chakakosha zvikuru aizinyaya yekuti vaenda zvavo kuspace kuInternational Space Station, but chakakosha ndechekuti kuri kuenda maastronauts anobva kumanations akasiyana, United States, Japan neRussia. Nyango tichiona kune hondo kuUkraine uku, but tinoona United States ichisupporta Ukraine iri kurwiswa neRussia. Asi pakuwirirana panyaya dzespace tiri kuona vachicontinua vachiendera mberi vasina kuaffectiwa nezviri kuitika on the ground nenyaya yehondo. I think chinhu chakakosha vanhu vanofanira kuti vanyatsochiongorora kuti nyangwe kuchirwiwa pasi pano paearth uko kuspace uku kune kuwirirana kuripo pakati peUnited States neRussia.
So kuona kwenyu nzendo idzi dzichabatsira sei vamoyo?
Hopefully ndo chimwe chinhu chichabatsira kuti kuve nepeace pakati penyika idzi, kuti hondo yekuUkraine isaescalate kusvikira kuti vasawirirane even pakuita zvinhu zvakakosha sezvekuexplora space, kuti isusu sevanhu vemuno muplaneti yekuearth tidzidze tizive kuti kwakamira sei kuspace uku. So zvinoratidza kuti when it comes to defend humanity, United States neRussia vanovumirana kuti chinhu chakakosha.
Chitundu museremusere nevanhu ava chakasimuka nezviro chitatu, chii chinoitika apa vamoyo?
Vachivasimuka toziva kuti vachalenda kuInternational Space Center musi wechina kuma 5 PM and vachagara ikoko for 5 months. Saka vanenge ndofunga vanenge vachitoona zviri kuitika pasi pahondo iri kuitika iyi, asi ivo vachiwirirana zvavo vari kudenga uko kuspace.
sezvo nguva yedu yapera tobotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reMen of Valor, Purpose and Vision rinoti rabatana nemapurisa mukurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti bhiri reElectoral Amendment Bill rine zvakanaka kana zvirinonzi rive zvikatevedzerwa. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishandisa vana zvinenge zvechibharo zvisingatenderwi nenyika dzepasi rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muHarare, ndiri muWashington DC.